manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera kubvumbi 3 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondo ndichitepfenyura chirongwa chino. Ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabaiwa nhomba yekuti cheCOVID-19 vakadarika zviuru zana nezuro.
Vanhu vanogadzira mutemo iwoyo mapolisi iwayo vanhu vasingatotengi motokari dzavo pachavo vanhu vanopiwa motokari nehurumende vanova maministers nema senior government officials
Ruzhinji voshora mutemo mutsva uchange uchirambidza kutengwa kwemotokari kunze kwenyika dzine makore 10 kana kudarika Nengo yeZANU-PF vaObed Gutu votaura nezvekuda kwavo kupinda mukomisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakadarika zviuru zana nezuro zvichitevera kubaiwa nhomba kwevanhu zviuru 16 nevana nezuro wakare 16,024. Richizivisa huwandu wevanhu vabaiwa nhomba nezuro bazi rezveutano rakati vanhu 103,815 vainge vabaiwa nhomba mukupera kwezuva nezuro kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kubaiwa nhomba hwava kukwira nyanzvi munyaya dzeutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kana achida kubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 sekutaura kwehurumende nokuti huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba pazuva rega rega huchiri pasi pane huwandu hunotarisirwa
panoda munana chaivo kuti tibate by year end tokutanga kuuya kuri kuita mavaccines acho anenge ari kuuya zvishoma nezvishoma Itipiri, pareti atiri kubaya nayo iyi kuti tisvike 10 million by year end andifungi
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013 Dr. Henry Madzorera vachipa maonero avo pane zviri kuitika muchirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kubaya vanhu zviuru 33,000 pazuva kana kudarika pazuva rega rega kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete pamwedzi wega wega kwemwedzi 10 inotevera kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 gore rino risati rapera Zimbabwe iri kushandisa nhomba nhatu dzinoti Sinopharm ne Sinovac dzakabva kuChina uye Covaxin yakabva kuIndia panguva iyo nyika iri kutarisira kutambira nhomba yeSputnik V yekuRussia gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoti hurumende yakaunganidza mari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica 100 million US dollars iyo yeRuzhinji kuitira kuti vasabatwe nechirwere cheCOVID-19 Vancube vanoti hurumende iri kutarisira kuti munyika muchange muchipinda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete pamwedzi wega wega kuitira kuti vanhu vese vawane nhomba idzi. Hurumende yadzika mutemo uchange uchirambidza veruzhinji kutenga motikari kunze kwenyika dzine makore 10 kana kudarika kubva musi wadzagadzirwa. Danho iri riri kushorwa zvikuru nevakawanda munyika panguva iyo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Hurumende yadzika mutemo Statutory Instrument 89 of 2021 uyo urikurambidza veruzhinji kubva iye zvino zvichienda mberi kupinza munyika motokari dzine makore 10 kana kudarika. Ichiti vanenge vachida kupinza motokari idzi munyika vanofanira kutanga vapiwa mvumo nebazi rinoona nezvekugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu reIndustry and Commerce. Mumwe mukuru anoona nezvekutorwa kwemitero mubazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra, Amai Sibongile Dliwayo, vanyora tsamba kuvashandi vebazi ravo vari kumigamu yose yenyika, tsamba iyo iri maoko eStudio 7, vachivaudza kuti kubva izvozvi hapana munhu achabvumidzwa kupinza munyika motokari nemakore anodarika 10 asina tsamba kubva kubazi rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekutengeserana. Zvisinei nekuti motokari idzi dzange dzatove munzira kupinda munyika mutemo uyu usati wadzikwa. Vamwe vagari vemuHarare vakaita savatichakunda mhiko avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti varwadziwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende iri.
Tini ini munhu anorarama nekuzvitengesera oga, ndakanga ndava nemazuva kana kuti makure ndichizvichengetera mari yangu yekuti nditenge mota. Zvinhu zvangu zvinoda mota, ende mota yandinowana inenge yakachipa, yaibva kuJapan. Zvino dzinotengeswa muno dzinodhura. Izvi zvandidzorera kumashure zvisingaiti. Semunyika isina mabasa hakuna kungwa ndingawana mari yekutenga mota.
Mutemo wadzikwa nehurumende uyu unotiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichishanda kunze kwenyika hazvichabvumidzwewo kupinza motokari munyika dzinokosha madhora zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica, US $5,000, kusanganisira mari yekupinza motokari idzi munyika. Zvasiyana nezvaisimboitwa mutemo uyu usati wadzikwa kuti munhu aishanda ari kunze kwenyika aigona kuuya nemotokari yake pasingatariswe kuti inokosha mari yakawanda zvakadii. Mutungamiriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vachafadzwa Goliati vati zvaitwa nehurumende izvi utsinye hukuru sezvo zvarwa zveZimbabwe zvinenge zvishanda kune dzimwe nyika zvichibatsirawo nyika kuburikidza nekutumira mari yekunze kumusha.
Izvi zvinongorwadza kuti munhu anenge achishanda achitambira mari yake kunze kwenyika aakudzoka anofanira kungodzoka nezvinhu zvake zvakakwana chero zvichidhura kana nyange zvakaita se chero achikwanisa kupinda nayo, nekuti munhu anga achishandira nyika achitumirawo mari munyika dzimwe hama hurumende chionawo mateksi.
Munyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muMDC Alliance vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri rinotsikirira varombo munyika vachiti vari kudzika mitemo iyi vanhu vari kuzvimba matumbu nekuguta avo vavati vanopiwa motokari pachena nehurumende.
Vanhu vanogadzira mutemo iwoyo, mapolisi iwayo, vanhu vasingatotengi motokari dzavo pachavo, vanhu vanopiwa motokari nehurumende, vanova maministers nemasenior government officials. Vanhu vanoti kana voda zvekutenga motokari dzavo izvozvo vanenge vachipuwa anonzi majuty exemptions, avabhadhari juty. Saka mapolicy makers edu ane dambudziko rekuti vanogadzira mitemo kana mapolicies asingavabati ivo, ndosaka vasina hanya nezvichemo zvevana veZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana, Amai Sekai Nzenza, kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi imwe nhengo yeZANUPF vaObert Gutu vati hurumende yave kufanira kuona kuti makambani emuno anogadzira motokari ave kukwanisa kugadzira motokari dzacho uye dziine mitengo inokwaniswa neveruzhinji. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda neLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati Zimbabwe yave kuzorasikirwa nemari yekunze yakawanda kuburikidza nedanho ratorwa nehurumende iri.
Zimbabwe tatirwa namari yakawanda through maimports emotokari idzodzi. Saka kubhanwa kwadzo kwakureva kuti mari yatatichimbowana hatichakwanisi kunge tichiwana.
Pavakatura bhajeti rekushandiswa kwemari yenyika kwegore rino muna mbudzi gore rapera, gurukota rezvemari vamutili Ncuve vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuti itore danho iri sezvo Zimbabwe yave nyika yave kurasirwa motokari dzisingakodzere kunge dziri mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vari kutarisirwa kubvunzurudzwa svondo rinouya patitsvagwa makomisheni matsva achange ari muNational Peace and Reconciliation Commission. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kutsvagwa kwemakomishina masere kuri kuitwa nekuda kwekuti makomishina anga aripo akapedza chemu yavo yemakore mashanu muna kukadzi gore rino. Vamwe vevanhu vachabvunzurudzwa vanosanganisira vaimbove nhengo yebato reMDCT payaifanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObed Gutu vakajoina ZANUPF mwedzi wapera pamwe nevaimbove mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zimu Rights vaOK Machisa. Vakuti vanoti zita ravo riripo sezvo vakasarudzwa nemunhu wavasingazive uye vanoti hapana dambudziko kuve komishina kunyange vave nhengo yezanu PF.
Ichokwadi kuti zita rangu riripowo pashortlist yevanhu vane dzenge vachienda kumainterview achaitwa neParliament of Zimbabwe April 14 nyaya yeNational Peace and Reconciliation Commission. Ndioni dambudziko riripo ndakanominatwa nokuti vamwe vari kuti zvauri politician zvauri member yeZANU PF kwendichangojoina mazuva mashoma apfuura saka uchazvishambisa sei? Ndikangoti mubvunzo wakadaro unongoverenga zvebumbiro romutemo ngationei section 236 yeConstitution of Zimbabwe kuti inotichii nenyaya idzodzo.
Vaguti vanoti zvekuti munhu ndewezvematongerwo enyika hazvina basa pamutemo sezvo munhu achizokwanisa kusiya kuve nhengo kana achinge agadzwa sakomishina. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti vatungamiri vehurumende vanofanirwa kuremekedza makomishina nebumbiro remutemo nekudoma vanhu vasina nhoroondo yezvekuita zvematongerwo enyika vari mumapato.
Nyaya yemapazi akaita seNational Peace and Reconciliation Commission mapazi akaumbwa nebumbiro remutemo anofanira kutevedzera mutemo. Chatinotarisira sevanhu ndechekuti kazhinji vanenge vari pazvigaro zvakaita sezvehurumende vanofanira kuremekedza mapazi aya kuti aite mabasa avo. Havasina bato ravakarerekera, havasina bato ravanoteerera kukunda rimwe, vasina munhu wavanoteerera kukunda mumwe.
Mukuru weZimu Rights vadzikamai Bere vanoti vanotarisira kuti nhengo dzichadomwa vange vari vanhu vane nhoroondo munyaya dzerunyararo.
Zvinozowanzokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo nesangano rakaita seNPRC maitiro nematauriro anenge achiita makomishina acho. Zvakakosha kuti makomishina vazi kuti ivo vanofanirwa kuva independent, ndosaka achinzi maindependent commissions. Zvichireva kuti havafanirwi kuona vaine divi ravanenge vakarerekera. Panenge pachida kuti pawanikwe makomishina vakazvipira, vakashinga, vasingati, vanokwanisa kuzvimiririra vachitaura chokwadi vasingavhundudzirwi.
Kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti komishina wekomishen iyi anofanirwa kunge asina bato raakarerekera, rinopa mukana wekuti kana nhengo yebato yadomwa kuve komishina inosiya chigaro chayo chezvematongerwo enyika kubato rake. Sachigaro weNPRC Justice Selonare vacharamba vari pachigaro chavo sezvo nguva yetemo yavo isati yapera. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemusomalia vanoti chikwata chiri kurwisa munyika iyi cheAl-Shabaab charwisa muzinda wemauto mudunhu reLower Shabelle. Izvi zvaitika mangwanani mumaguta anoti Barire neAudegle. Chikwata cheAl-Shabaab chabvuma kuti ndicho charwisa maguta aya. Mupurisa mumwe chete akafa nezuro uye mumwe wake akakuvara zvichitevera kutsikwa kwaakaitwa nemotokari yakabondereswa pamidhuri inodzivirira muzinda weparamende yemuAmerica paCapitol Hill muguta reWashington DC. Mapurisa epaCapitol Hill anoti mutyairi wemotokari iyi akabuda mumotokari yake aine banga akananga kumapurisa anochengetedza muzinda uyu ndokubva apfurwa pakarepo. Murume uyu Noah Green anga ava nemakore makumi maviri nemashanu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuti kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19. Nhasi tiri kuwana tichirangarira zororo reEaster uyezve tichange tiine hurukuro nemumwe munyarikani vari muno muAmerica pamusoro pezororo iri. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vanoona sei zuva ranhasi.
Pastor Rebecca Makai ri kuMinnesota kunonzi kuSt Paul.
Tinoona pari zvino tiri pazororo reEaster rinorevei kwamuri nevanhukadzi pasi rose?
Kana tichi tiri paEaster tiri kurangarira kusunungurwa kwatakaitwa nekuda kwekutadza kwakanga kwaita munhu, asi Mwari kwakutipa mwana wake Jesu kuti auye panyika agobvuma kutakura zvakaipa zvedu kuti iye atifira pamuchinjikwa. Saka Easter tiri kucerebrata dzikinuro nekusunungurwa kwatakaitwa nekuregererwa kwezvakaipa nekudzorerwa kweumambo hwatakanga takasikirwa nahwo. Ndo zvatinenge tichicerebrata nekutenda Mwari nekuda kwaJesu.
Zuva iri rakanyanyokosha sei kumadzimai?
Inoreva kuti kare kare vanhu vachii muOld Testament madzimai vakanga vasina kusununguka. Nhasi taakunzovafundi vakanga zvisina kudaro Jesu asati auya kuchini unonzi murayiro. Asi pemurayiro madzimai akanga asina kusunungurwa, madzimai akanga asina mukana wekuita zvatiri kuita izvi zvakanyanya. Asiko zvino nekuda kwokuya kwakaita Kristu Jesu wakatidzikinura kubva pamurayiro, kubva pakutukwa kwakanga kuripo, akatidzikinurawo paaidzikinura munhu aisanganisa nesu. Munhu womukati ndiye akadzikinurwa. Saka tese iko zvino kumudzimai nemurume tose tangofanana, tava pamwe chete. Bhaibheri rinoti hakuchina mugiriki, hakuchina muhebheru, hakuchina mudzimai, hakuchina murume, asi tose tava chisikwa chitsva muna Kristu Jesu.
Pane here zvamanga muri kudzidzisa madzimai panguva ino yezororo reEaster?
Isusu Praise Covenant International Church tinoita yatinoti Kingdom Conversations, kukurukura kwevanhu vari muumambo hwaMwari, zvinosanganisira patinosangana nevana vasikana vega, pamwe tosangana nevana vevakomana vega, tichitaura nekukurukura kuziva kuti munyika muno hakuchisina vana tete nanambuya. Saka tikuraya vana vedu tega tivarovedza musoko raMwari kuvadzidzisa kudzikama munyika ino yakadai yevatorwa. Tobata zvakare atinoti mayoung couples, madzimai nevana baba muno mudiaspora makaoma kumira michato, vana vari kurambana zvinotyisa. Saka tineya tinoita zvakare inonzi couples edition yekubatira macouples varume nemadzimai kugarisana mudzimba zvakanaka, uye kuti vakwanise kubhalansa zvinhu muno muAmerica kuti michato ivakike. Tozoita zvakare yatinongoti nemadzimai oga kuvaka munhu womukadzi, kuita empower munhu womudzimai emabhizinesi, kuchengeta mhuri, kuzvichengeta iwe pachako munyika ino yediaspora. Then tinana baba zvakare vanenge vachizviitira pache zvavo vari pamwe chete vachivakana sevarume kumusha kwaitwa Matare. Saka isakachosarudzawo yatinoti Kingdom Conversation Men's Edition yavanenge vachivakanawo sana baba. Ndo basa ratiri kubata iroro muno mudiaspora besides kusangana muchechi.
Tinoona zvakare kuti mhuri yeZimbabwe yakarasikirwa nemumwe mudzimai anga ari kubata mabasa nesangano reWomen of Dominion ramuri imi. Zvakafamba sei uyezve zvakamira sei pari zvino?
Mumwe wedu wataishanda nayo inonzi Women of Dominion inosanganisira 51 masets esare muAmerica angari event coordinator weWomen of Dominion, Mai Baker Tondlana, ndo vakapfuura mazuva mashomanana apfuura mumwe wedu akatisiya. Nekuda kwokuti hatikwanise kuungana pamwe chete, tiri kushandisa yatinoti Zoom kusangana, kuri kuita vanhu pamwe chete paZoom. Tinokoka vanhu kubva kumatirimana ese enyika, hama dziri kuZimbabwe neshamwari dziri muno, tologa in paZoom toita minamato yekunyaradzana nemhuri yaBesa Tondlana pamwe chete nemurume wake ari kuAfrica nemhuri yake yose. Tiri kuzvisangana izvozvo tichizviita paZoom. Tasangana kanokwana kuita kaviri tichinyaradzana, uye tichiri kutarisira kuti kusvika mutumbi waendeswa kumusha kuZimbabwe uye kunochengetwa asi tinenge tichingosangana tichinyaradzana nevana nemhuri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muine isu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chirene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 zvaita kuti tibate madzibaba Joshua vanonyanyozikanwa nezita rekuti chiremba Joshua veJohani Masowe echishanu vachibata vari pasowe repagoto kususwe kumudzi kuti tinzwewo kuti sekereke vanobvumirawo here kuti nhengo dzavo dzinge dzichibayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Tirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu madzibaba Joshua. Madzibaba Joshua, tiri kuona kuti hurumende iri kufambisa chirongwa chekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Imi sesangano repostori munoti pamusoro pechirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 ichi.
Inotanga kuda kuiswa kumweya kuti titarire kuti chii chimiro chiripo, yakanaka here, haina kunaka here, toisa mhinduro dzedu dzakatikwanirei nekuti zviitiko zviri munyika. Zvimukutaura kwandiri kuita ndiri pamazuva anokwana kuita matatu anga ndichinamatira munamato iwowo wezvaizvozvo. Saka maitirombo rakanaka rekuti mhinduro yenyu muchaiwana izere nokuti nditori pamazuva anokwana kuita matatu andiri kunamatira nyaya yenyika.
Asi tichitarisawo imi sowe renyu munobatawo sei iyo nyaya yechirwere cheCOVID-19, muri kuibata sei?
Aonero nematarisiro andinoita nyaya iyoyi, muchidimbu chenyaya itsananguro yakataurwa kuti kumazuva ekupedzesera kuchava nezvirwere zvakasiyana-siyana zvisingarapike nezvinorapika. Kana Bhaibheri shoko raMwari rinotaura richidaro kuti kumazuva ekupedzesera kuchava nezvirwere zvakasiyana-siyana zvinorapika nezvisingarapike. Iye mwanakomana Jesu akatozvitaura mashoko iyayo.
Saka imi madzibaba Joshua, munotarisira riini kuti muzowana mhinduro yekupa nhengo dzenyu kuti dzizive kuti dzoenda here kunobayiwa nhomba kana kuti kwete?
Inini ndichakupai mhinduro izere pa 3 days nokuti ndoda kunamata kuti ndiziwe nzira chaiyo chaiyo nokuti ndopa mazuva andiri iyayo andakanzi nemweya mutsva nechienda unogara. Saka kupera kwe 3 days chete ndinenge ndine mhinduro yakasimba yekuti ndikwanise kukuudzai kuti ndizvo here hazvisi here.
Saka nhengo yesowe renyu yakada kunobayiwa musati mawana mhinduro munotii nazvo?
Handigone kurambidza kana kubvuma nekuti nyaya iripo ndeyekuti izvozvi izvi ndiri panheketo dzemunamato. Saka ndati kupera kwe 3 days chete ndinenge ndane mhinduro yakakwana kuti zvakamira zvakadii.
Muri kubatawo sei mitemo yekuungana yeCOVID?
Tinotevedzera mamiriro akaita nyika kuti kana panzi pari kudiwa vanhu vakati tinotevedzera. Saizvozvo mamaski tinoita, zvese tinoita, asi chatinoziva pamusoro pezvose Mwari ndiye mukuru uyezve ndiye ane simba rekukwanisa kunzvengesa mune zvekorona mune zvakasiyana siyana. Mwari ndiye anokwanisa kukunzvengesa.
Idzidziso ipiwo yamunopawo kunhengo dzenyu pamusoro pedenda iro reCOVID-19?
Ine handisati ndaisa mazwi akawanda muvanhu maringe nekudzidzisa vanhu nechikonzero chekuti pamweya ndanga ndiri pamazuva acho ekuti ndigone kukumbira kuti zvakamira sei kudenga maringe nenyaya yekorona.
Tiri kunzwa muri kuzviti chiremba Joshua. Makawana sei zita rekuzoti chiremba Joshua?
Vazhinji vanondiziva wakandipa zita wega kuti chiremba Joshua nenyaya yekurapa nekuponesa mapenzi nekudzora zvinhu zvabiwa, zvinhu zvabiwa zvinodzoka. Ndinonamata ndiri pagoto pasuswe pakaronga pachikoro ndopandinowanika iri nzvimbo yemudzi. Sowe redu rino ndinzi Johani Masowe Chishanu.
Kwa hiyo chiremba Joshua ndiani zitara uro kubere kwa uye waka bereke wa kupi?
Inini zitara angu dinonzi Tinashe Yakuba kaka bereke wa mzimbo ye mamu toko kunonzi kwa Masenda mbukure kwa Chichove.
Aiwa ndinotenda zukuru chiremba Joshua.
Aiwa maitabaza zenyu.
Manga makaterera kuhurukuro yedu na madzibaba Joshua ve Johani Masowe Echishano. Vanobata varipa sowe repa goto kususkwe kumudzi mchirongwa chedu upenyu wedu. Anukuwe ni kayane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Muimba ne mukurumbira Masimba Ndagurwa akabudisa damba refu rake rinonzi ndi Jehovah. Mutori wedu wenhau Shingirai Madondo uyo ari muBotswana akataura nemuimbi uyu ndokuti panyaya inotevera.
Ndimi Mwari baba wangu
hakuna zve
hakuna muchandinga zvairimo ipo nikayo.
Ndagurwa uyo akamboimba nechikwata chine mukurumbira chevabati vaJehovha anoti akatora danho rekuimba ega kuitira kuti zita revabati vaJehovha risafe. Ndagurwa anoti damba refu rake iro rine nziyo nhanhatu dzinoti ndiJehovha, ndimi Mwari, garai makarindira, tsitsine rudo, hatigoni pamwe chete noupenyu chikoro, rinopa tarisiro kuvanhu vanenge vapererwa netariro. Anoti vanhu vanofanirwa kuita tarisiro yakanaka kunyange hazvo zvinhu zvakaminama munyaya dzematongerwo enyika, mamiriro epfumi pamwe nedenda recovid-19.
Tingatisagarira maoko, ngatisagarira pfungwa, ngatisangotarisa kuti hurumende chete ndozvinofanirwa kubve kuhurumende zvakaita takagara. No, ngatishande nemutoo wese zvatinogona ngatiite, tongozosiyira zvetisingagoni kuna Mwari.
Ndagurwa uyu anozivikanwa nerekuti ticha Ndagumu nezvemimhanzi anoti akaisa magitare kwete ngoma nehocho sezvavaiita kuvabati vaJehovha senzira yekukozva vechidiki kuti vateererewo.
Izvi zvitine wechidiki mazuva ano zvinhu zviri fizika zviri kuita zvichazvishoma, parikungoita virtual. Nyaya dzavanonyanya kuteerera ndedzechika kuti musambo wanoteerera vanodawo kanotirirei, plus zvebhaibheri harina kuti chinorira chivi. Saka kana tichibvume kuti zvose zvakasikwa naMwari, which means kana maestrument ndaMwari.
Mumwe vakaumba chikwata chevabati vaJehovha pamwe naNdagurwa vaManrod Magaya vanoti Ndagurwa akabuda muchikwata nokuti ave kugara kuBotswana. Chikwata chevabati vaJehovha chakaumbwa mugore ra1999 ndokutsikisa damba refu racho rekutanga rinonzi Mweya Mutsvene waMwari ndokuteverwa nawauya mucheki muna 2001.
He is Jehovah in the morning. He is Jehovah in the noon. He is Jehovah in the night. He is Jehovah. My Lord, he is Jehovah.
Ndagurwa uyu akaberekerwa kumanika lendi makore makumi mana nemapfumba mwapfuura anoti kuimba kunomupa mukana wakurumbidza Mwari pamwe nekupa zvezvarwa zveZimbabwe simbiso kunyanya munguva ino yematambudziko. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitevhenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.